vachipanga mazano a Derek Matishak, vanoshanda nesangano re Institute of Security Studies ku South Africa, ndomwe avo vange vachipakurira ruzivo rwavo kuvanhu vange vari pamusangano uyu. Vanoti maonero avo ndeekuti makomishina eZimbabwe Electoral Commission ZEC haana simba uye anoudzwa zvekuita nevashandi vepamusoro veboka iri, vachitiwo masarudzirwo anoitwa makomishina aya anofanirwa kuchinjwa kuti mukuru wenyika asave iye anodoma sachigaro weZEC sezviri kuitika pari zvino. VaMatishak vanotiwo veruzhinji vane chikonzero chekushushikanawo nenyaya yekuti ZEC haitevedzeri mutemo wainosungirwa kutevedzera wekuti iburise gwaro rainosvitsa kuparamende rinoratidza mafambiro anenge akaita sarudzo mukati memwedzi mitatu sarudzo dzakadaro dzapera. VaObed Kutu vanove mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero ekuti chimiro cheZEC mumaziso everuzhinji hachina kunaka, vachiti ZEC pachayo inogona kugadzirisa izvi. Vatsigirawo kuvandudzwa kwemutemo une chekuita nemashandiro ayo.
Handioni kuti zvinganetsa kuti paite maamendments not pa constitution but even pa act yacho yeZEC iyoyo kuti paonekwe kunzi sachigaro weZEC anosarudzwa sei, nokuti muchirungu anoti once perception becomes reality. Nokuti ZEC iconstitutional commission ine basa guru rokurana maelections emuno munyika yedu yeZimbabwe. Saka pakangova nekungofungidzira kuti ZEC haisiri independent zvatoreva kuti isati yatombotanga basa rayo rokurana maelections. Maelections haicharana iwawo, atoruza credibility.
Vataona Mwanyisa vanovewo chipanga mazano vachipa maonero avo pamafambisirwo esarudzo dza2018 vanoti ZEC yakakwanisa kuzadzikisa zviga zvemafambisirwo esarudzo zveSADC, African Union nezvepasi rose, asi vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa.
Pachine zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziriswa kuti maelections edu asvike pastandard inodiwa nemastandards iwawo. Zvakafanana nekutora mutemo yemaelections kuti iwirirane nebumbiro remutemo redu. Pane zvakawanda zviri papo, pane mitemo yekuti vanhu vanoungana zvakaita sei, vanhu vanotaura zvakaita sei. Iyo mitemo iyoyo inofanira kuchinjwa nekuongororwa kuti iwane kufanana nezvinodiwa nemastandards iwawo. Hapana kwetikati kwatakafamba makore ese nenyika dzatakafamba kwatakaona kune maelections ari perfect, asi kunodo kuedza kuti svike ipapo.
Vachitaura pamusoro pedingindira rekuti chii chingaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika kuti ave nemaonero pamwe pakugadzirisa zvinhu munyaya dzesarudzo, mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelasi Mawarire vati zvinhu zvinogadzirisika chete munyika kana vanhu vakatanga nekutaurirana chokwadi. Vati kupindura kwakaita vechiuto mune zvematongerwo enyika muna 2017 kwave kupidigura hurumende, uye chiitiko ichi chiri kuramba chichivhiringidza zvakawanda.
Tinoziva kuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mauto aite zvepolitics, but takazviona muna November 2017 and mauto akatobuda negwaro ravaitaura ivo kuti takapinda nokuda kuti takataona kuti ZANU-PF yakundoriyiwa kumaelections a2018 nokuda kuti ZANU yanga yatorwa nevanhu vasiri vemuchiuto maG40, uyezve kuti ZANU yanga yakuenda kune imwe election isina kuzadzikisa zvivimbiso zvayanga yaipa muna 2013. Saka ndo dambudziko ratinaro rokuti government yakatorwa nemauto, yatinoti state yakatorwa nemauto, neZANU-PF yacho yakatorwa nemauto. Saka kana maakutondokombita neZANU-PF mune munge muchikombita nemauto. Saka izvozvo ndo zvatinoti dai vanhu veZimbabwe vanga vagara musoro vaisa musoro pamwe chete taona kuti tingazvipedza sei.
Asi mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba Mliswa vati kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe hakuna kuitwa nevechiuto asi neveruzhinji. Vati vemapato ezvematongerwo enyika vanotadza kugadzirisa nyaya yekuve nesarudzo dzakachena munyika nekuti mumapato aya pachezvavo hamuna tsika yekuremekedza utongi hwechekerere. Bishop Ambrose Moyo, the Ecumenical Church Leaders Forum, vaudza musangano uyu kuti maonero avo ndeekuti munyika mungave nesarudzo dzakachena nekuda kwetsika yemhirizhonga, vachiti vanhu vanoiita vasungwe kana kubatwa nemutemo, uyewo nekuti munyika muna runyararo pamwe nekuregererana kwechokwadi. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, iro rakakoka musangano uyu, amai Rindai Chivunde Vava, vati chinangwa chemusangano uyu ndechekuti vanhu vaise pamusoro pamwe chete mukuedza kuti sarudzo dzemunyika dzive dzakachena.
Musangano wedu uri kuongorora zvakaitika maelections a 2018. Zvanga zvakanaka, zvinoda kugadziriswa kuitira kuti patenda ku 2023 zvimwe zvacho zvinenge zvatogadziriswawo. Hatikwanisi kuti tichengete mareports aya emaobservers akanyora kuti zvimwe zvoda kugadziriswa toisa makabhodhi. Tichiita kuti tiongorore vehurumende vevanogadzira mutemo vagadzirise zvacho zvinonutwa nguva iripo pano kumirira kuzoita chipatapata nguva yapera.
Vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti makakatano pane zvinenge zvabuda musarudzo anokonzera kudzokera kumashure kwenyika mune zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.